Commission of Inquiry iyi matins of reference ayo anoratidza kuti hapana zvaichabuditsa zvinogona kunyanya kubatsira nyika nokuti haisi kutarisa kuti masoja paakanzi apinde mumastreets ndiani akati amapinze ende zvanga zviri pamutemo here. Haasi kutarisa nyaya yekuti uyu musoja akabatwa achipfuura kubaya vanhu nepfuti anifanira kunge akatosungwa achitongwa nenyaya yekuuraya vanhu, asi hazvisi kutariswa futi izvozvo. And then iri kuedza kupa mhosva mukuti vanhu vakaronga kuplana kuti paitwe mademonstration ndovanani, saka kuedza kubata mhosva vanhu veopposition vanga vachifunga kuti maresults anonoka kuerengwa.
Ko, pakusarudzwa kwayo
president iye ane mvumo pamutemo wekuseta macommissions, but the problem yakaitika ndeyekuti akaseta commission iyi asati ane cabinet, and izvo zvinonzi zviri kunze kwebumbiro remutemo. But at the same time ishu yekuti iye president aisa vanhu vekuti ukatarisa umwe neumwe wavo unenge uchinyatsa kuona kuti pane kakusanyatsa kugutsikana, especially kunoita vanhu vanenge vari opposition kuti commission iyi icommission inenge yakazvimiririra isina kutora rutivi kana saidi la president.
Sekuona kwenyu, munofunga kuti vanhu vachatambira here zvinobuda mucommission iyi?
Mazimbabweans anogona kutadza kutambira, vamwe vanotambira vanenge vakarerekera kuzanu, vakarerekera kuMDC vachiramba kumatambira. So muzimbabwe maresults ecommission anenge asina basa, asi kune vanhu vekunze kwenyika like maembassies zvavana Britain vanonyatsa kuratidza kuda kushanda zvakanaka navamunangagwa, vanogona kutambira maresults aya kuitira kuti vanyatse kutsvaga inonzi basis yekuti vange vachidyidzana zvakanaka navamunangagwa.